tinotenda mukomba kanjembiri dambudziko huru randinoona nderekuti bato rezanupiefu rinokanganwa kuti haasi munhu wese basa rekuvapa mari vane membership database ravo vangadai vachienda kune mamembers avo vovati itai mudeme mudeme vasingatange kuti zvoda kutageta informal economy toda kutageta mafamasi ngavaende kudatabhesi ravo votaura nemamembers avo kufandiriza zvinongoitwa mamwe mapani chekupedzisira ndechekuti isu sevarayiridzi tinozonyanyotsutsumwa nenyaya yekuti panguva zhinji kumaruwa kwatinenge tiri kune mamembers edu ndiko kunozouya mamembers ezanupiefu akanganwa kuti isu tingori varayiridzi tinoshandira nyika toshandira gavhmendi pane musiyano wegavhmendi nemusiyano wepati ndoda mugukuraitika munyika medu rinoramba tichienderera mberi kusvikawo zvekare vatotofunga kuti kana masoja ndezano mapurisa ndezano dai chimweya ichocho chavatama kubva pavari nyika yedu yaifamba kuenda mberi zvinenge zvikurunyarama
vagakanje munoti nemashoko ataurwa navamasaraure
totenda mukoma ajonga nyaya yaita vamasaraure ndiyo tsika inogara ichingoita vanhu verudzi rworwo yekuti pavanobvunzwa mubvunzo havapindure zvabvunzwa vanotaura zvavari kufunga hakasike kukutanga zanupiefu ichiseta komiti kazhinji kacho kana kwakuenda kumaconference but iyi yazoita musiyano yatorwa vanhu vane chekuita nemabhizinesi pari kunzi navamasaraure zanupiefu yaakutageta informal yayakaputsira informal hazvireve unlawful unogona kuita informal business zvitori lawful saka zanupiefu pairi kuenda kuvarimi iri kuenda kuvarimi vanotozikanwa kuti vanotsigira musangano wayo wezanupiefu iri kuenda kuvacheri vegoridhe vanozikanwa kuti vanotsigira vanosubscribe muchirungu agenda yezanupiefu neideology yezanupiefu saka ndopaifanira kupindura vamasaraure apo pekuti zanupiefu inofunga kuti masoja ndayo haisiriyo nyaya ndeyekutenda kuti zanupiefu yagadza komiti ichaunganidza mari chakanakira zanupiefu yagadza vana vemuno muzimbabwe vakapfuma nemaresources emuno muzimbabwe yasiyana nemamwe mapato anoita fundraising kuamerica fundraising kubritain vachishandisa varungu kuti vaunze mari dzekukanganisa runyararo rwemunyika munomu
vamasaraure
nhema dziri pachena ndedzekuti vanofamba vachienda do to do vachinyengerera kuti vanhu vavajoine nekuti isu tine varayiridzi vamwe vakachidemburwa mumaoko vamwe vakatiza munyika musi uno kwamutoko tine varayiridzi 12 vakamanikidzwa kuti vaende kumusangano wezano vakanzi vanyoge esi vate kukambe ne 5 million vanhu vakutsvaka vanhu ivava ndo vamwe chete vavachateera vachibatira mubhadha kuti vabhadhare mari isu tevarayiridzi tinozviziva hapana chitsvapa vagakadya havangataure sengo vari kutaura nemunhapa kuuk kutaura kwandiri kuita pano handisi kutaura zvekunyemba nekuti inhoroonde yezanu muna 2001 ini baba vangu chaivo chaivo vakapota vapondwa nezanupiefu vakapona nekufamba makiromita akawanda kumudzi kutya kupota vachiponderwa nyaya yekuti vanga vatadza kumanikidza maticha kuti abhadhari mari kubato rezanupiefu isu hatirambi zvemapato kuti atsvage mari kumamembers avo kana nedzimwe nzi chatinongogunun'una nacho nekuramba ndechekuti vanhu vatinee tingofunga kuti imwewo political player yakafanana nevamwe vakutoita vange takavapiwa namwari
vagakanje hanzi zanupiefu inenge yakuita zvekumanikidza
chekutanga mukoma ndechekuti hakuna munhu akambodamburwa ruoko muno muzimbabwe hakuna ticha akadamburwa ruoko vamasaraure vanogara kuno ndinobhejera vamasaraure $1,000 yekuti vakatiunzira ticha akadamburwa ruoko nemhirizhonga yenzaitwa nezanupiefu ndinovapa $1,000 toenda pana ticha yatoziva kuti uyu ticha akadimburwa ruoko ndochekutanga chechipiri vana masaraure ava basa ravo nderekugadzira inonzi agenda ndivo vanoigadzira vanonyora script ndivo vanoacta ndivo vanokomenda ndivo vanopa analysis ndivo vanobva vanyora news dzacho vobva vadzitengesa zanupiefu harisi bato rinomanikidza vanhu zvikuru kumaruzevha kuti vauye varijoine ndokusaka muchiona kuti vemapato anopikisa vakaita seopposition havafe vakahwina kumaruzevha izvo ndozvinhu zvatinofanira kuaknowledja chechitatu chandora kutaura ndechekuti zanupiefu yagadzira komiti yayo ichange ichizviunganidzira mari yayo hazvinei nemunhu asiri musangano wezanupiefu ndosaka komiti yagadzwa yagadzwa vana vezanupiefu sachigaro wayo ndivachiyangwa vanovasenderawo komiti memba yezanupiefu imember of parliament yezanupiefu haisi nyaya ingapindirwa nevamamwe mapato ari kutambura ivo ana amasaraure ava vanoenda kuya kuya kunana United States of America embassy vokumbira mari ndo maitira vanoita fundraising vanoronga kademonstration kematicha kekunyepera vopiwa tikumari